Ashinji mandira Hamma zandira Mori bakorangu Amuri dokara Dovana Mori bakore utiziro Mwari ndau ya kwa muri Ndakuda kukutevera ise mvuri Truthfully Ndikafeila mawandi ndakatarisirwa nyemuri Jehova muri Muchene imimi ndimi judge apa futi ndimi jury Takambomirira paicharira tsuri Protect me God kune vana run ruli Mabuli kdenga kachana kuli I met so many haters pando chemo anoti uri Mwari komborera iwo zvenyanduri Munatembeka nokutsikira muturi Nengo tsomane mepo kupa chiri kutamba dudunduri Ndingoro nyama pasina imimi ndiri mupfuri Ndine ma situations akuda agents Somdo nyanyo fuga makana ndapa images I thought neka ndoji gona but I just could make a sense Ndakuita sevens kutenderera ma prophets Kupinda ma premises a church Kokuno farwa mark X yaka Change on my plans, maintenance to my ex To my consequence is sex When to quit on my wits, to correct my mistakes And I can come and name my facts About 6 years ago, I can escape a death Van hope I can tempo, I can detail a red God Ashinji vandira Hama tsandira Mori bakorangu Pasipa noni tzika Ichi au Dovana, mori pakore utiziro.